Vachitaura pamberi pemutungamiriri wenyika pamusangano wekupembera zuva revechidiki reRobert Mugabe National Youth Day pamushagashe mumasvingo nhasi. Sachigaro weZANU-PF mudunhu remasvingo vaRobson Mavhenyengwa vati dunhu ravo riri kutsigira kuti vamunangagwa varambe vachitungamirira. Vachitaurawo pamusangano mumwe chete uyu gurukota redunhu remasvingo vaEsa Chadzamira vatiwo vese vanozoda kurwisa vamunangagwa kuti vasatonge kusvika muna 2030 havabudiriri. Izvi zvatsigirwa nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaKembo Mohadi.
2030
Vachitaura pamusangano uyu vamunangagwa havana kuratidza kupokana nemaonere aya.
Kurongo vano munhu wani anoziva kuti ndoenda riini ndijehovha. We as your leadership in ZANU-PF, we shall continue to make bold, deliberate decisions to ensure that our young people fully participate in all social economic activities and in governance.
Vamwe vechidiki vangari pamusangano uyu vakaita sava Elias Gova vanoti hapana chakaipa kuti vamunangagwa vaendere mberi nebasa.
Ndozuva rakanyanya kukosha takaringana na 2021. Nyaya ya 2030 tinorangarira kuti tinoona kuti pane chitabura 2030 upenyu hwedu huchisachimbugurira hwavhunika. Takuona zvizhinji zvataka kuitika nhasi nyika yataigurwa nhasi yai maprojekti maitipi zvakanakana nesi. Pa 2030 you figure out chinge presidentinyikagwa muchiti nawo zvinotenda.
Mutauriri werimwe bandiko reCCC rinotsigira vaimbova vamutungamiriri webato iri vaNelson Chamisa vapromisi mukwananzi vati zviri kuda kuitwa neZANU-PF hazvina maturo ose.
Zvida kutona ED hazvisi pamutemo, asi ED anozivikanwa nokuita zvinhu zvisiri pamutemo. Hakuna rep, hakuna nzira yekuchinja constitution inotendedza kuti ED azoita sepitemo. Kunyangwe akaita amendment akaenda kureferendamu, zvinoreva kuti amendment yainenge aita iye haifaniri kuita ifeki achiripo, inotozoita patono umwe iye atobva.
Apowo verimwe bato rinopikisa repeople's unity party kana kuti PAP vaHebert Chumuka vati vanhu vemunyika vanofanira kubatana kuramba izvi zviri kurongwa nebato iri.
Handioni kuti inobudirira nekuti muZANU-PF mune vakawanda vanogona kutongawo sava saivo vamunangagwa vakaita sana Chiwenga varimo. Tine vanhu vakawanda vasati vatonga nyika yeZimbabwe vari mubato reZANU-PF, saka kuti vamunangagwa vangaita presidential candidate ya 2028 kana kuti vangadzokera kumaelections, izvozvo handioni zvichibudirira.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra vaPride Mukono vati veZANU-PF vachanetseka kuti vamunangagwa vabudirire pachishuwo chavo ichi.
Vamunangagwa vachada kuzvipa third term iyi zvisinei nekuti constitution inotaura kuti chii. Iri dambudziko ratinenge tichitarisa naro pamwe pamwedzi inotevera kana pamakore anotevera iwaya. Saka naizvozvo vavo vanoda zveutongi hwejikerere vanofanirwa kuti vange vachibatana vachirwisana nezvokuda kuitwa izvi.
Ko, zvii zvinofanira kuitwa kuti bumbiro remutemo rivandudzwe kuti vamunangagwa varambe vari panyanga? Tabvunza Nyanzvi munyaya dzezvemutemo vati nomuda Ishe Chinyoka.
Constitution yeZimbabwe inotaura musection 328. Madano anofanira kuitwa kana muchida kuchinja term limit ya president kuti vapfuure two terms. Panoitwa inoi constitutional bill yopinda muparliament nomusenate, kana yapasiswa yosainwa kunodiwa zvereferendum.
Vamunangagwa vakurudzira vechidiki kuti vakoshese zuva ranhasi vachishandira nyika yavo kuti ibudirire, sezvo vakashandira nyika vachiri mudiki vakaenda kuhondo kunosungunura nyika kubva muutongi hweutapwa. Vati hurumende iri kuita zvirongwa zvakanaka zvakawanda zvekuvandudza upenyu hwevechidiki, sekuvaitira mabhizimusi nezvirongwa zvakaita sekupfuya huku, mbudzi pamwe nehove. Asi vechidiki vakawanda vanoti havana mabasa zvapa kuti vafunge kunotsvaka mafuro manyoro kunze. Ndakamira Studio 7 mumasvingo. Dini Godfrey Mtimba.